tiri kufara kuti kune extension yaitwa ne World Food Program pachirongwa chekufida vanhu muZimbabwe uyezve nerubatsiro rwapuhwa nenyika yeJapan kuZimbabwe. Chekutanga ndechekuti toda kuti titende Mwari kuti gore rineri kwakava nemvura yakanaka kwazvo yekuti vazhinji vanofanira kunge vachikwanisa kuzvikohwera zvekudya zvavo vachiraramisa mhuri dzavo. Hongu kune matambudziko ekuti pamwe zvikwanisiro zvingadai zvisinange zvakakwana kune vamwe, asi kune maprograms nemainputs akafanana nanapfumvudza nemamwe maprograma akaitwa ekubatsira vanhu kuti vakwanise at least kuwane zvikafu zvinovararamisa mudzimhuri. Asi tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo mvura yakadzokona yowandisa, ende kune dzimwe nzvimbo kwakaita mafashamu. Idzodzo nzvimbo kana dai vamwe vari kukohwa, nzvimbo idzodzo dzinenge dziine nzara. Saka tinodaira kuti ndo dziri kutagetwa nana World Food Program pachirongwa chavo chechipiri chavaakuita. Ndinodaira kuti assessment yakaitwa inoonesa kuti pane nzvimbo dzimwe nzvimbo dzakanyura chibage, nzvimbo idzodzo zvekare dzimwe dzikava nemurove wakaita kuti wana wakwanise kunge wachikohwa. Asi zvimwe zvazvakanakira ndezvekuti kana kuine kumwe kwachiri, chibage chinenge chowanikwa munyika hachichaitwa chekuimportwa. Saka izvozvo izvo zvose zvinoenda zvichibatsira kuti nzara yakanga yaita sekunge yapfunya chisero munyika yedu yeZimbabwe inochienda ichipera.
Kushaika kwezvekudya zvakakwana kwachinja sei mumakore mashoma apfuura tichienzanisa nanhasi?
Mukatarisa manumbers aakutaurwa nezvavo, tichikompeya nemamiriyoni evanhu vaitaurwa mukupera kwegore ra2020, munoona kuti kubata kwaMwari. Saka tora kuti titende nyika dziri shamwari dzakanaka dzinodai neJapan dzinoramba dzakamira nesu dzichitibatsira kutipa zvokudya munguva yetinenge tichizvida. Neiro sangano reWorld Food Program roda kuti rikudzwe, nekuti mukatarisa nguva yarashanda munyika yedu yeZimbabwe inguva yakareba kwazvo, kubvira around 2004 kusvika nanhasi wangori munomu, kureva kuti ishamwari dzinomira nesu munguva yekutambudzika dzinoda kukudzwa.
Reverend Matonga, Zimbabwe iri kure zvakadini kuti ikwanise kurima zvekudya zvayo zvakakwana isingatsvaki kana kupiwa rubatsiro kubva kunze kwenyika?
Zimbabwe ikada kuronga zvakanaka mapolicies ayo, hapana nguva yakareba ingadiwe kuti nyika inei tigone kuzviraramisa pachedu. Asi chinonetsa ndichocho chekuti mapolicies edu anoenderana nezvekurima anosanduka sanduka, ende kazhinji ndo zvakonzera kuti titadze kuva nekuzvimiririra. Ndo anokonzera kuti vanhu varege kurima chibage, zvinozoita kuti vanhu vagone kuzviriritira pachayo.